Bazi rezveutano razivisa kuti pane vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi munyika pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi mana nevatatu, 4543. Bazi iri rinotiwo vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro chete izana nemakumi matatu, 130, uye vanhu vose ava vakabatira chirwere ichi munyika. Bazi iri rinotiwo kusvika mukupera kwezuva nezuro, Zimbabwe yave nevanhu zviuru zana rine makumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe, 126,399 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vapora vanonzi vasvika pazviuru zana zvine gumi nezvipfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe, 119,049, uye vafa vasvika pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi mana nevatatu, 4543. Vanhu vakabayiwa nhombo yekutanga nezuro vaive zviuru gumi nechimwe nemazana masere nevanomwe, 11,807, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabayiwa nhombo yekutanga munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu, 2,856,955. Vakabayiwa nhombo yechipiri nezuro vanonzi vakaita zviuru makumi matatu nechimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mana nevana, 31,644, zvasvitsa vanhu vabayiwa nhombo yechipiri munyika yose pamiriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana manomwe nemakumi masere, 1,894,780. Uwandu uhu hunogona kukwira manheru apo bazi rezveutano richaburitsa zvarawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende iri kukurudzira veruzhinji kubva pavana vane makore gumi nemana ekuzvarwa kuti vaende kunobayiwa nhomba dzeCOVID-19 muzvipatara zvehurumende nemakiriniki ekanzuru kwavanobayiwa nhomba idzi pachena, kana kumakiriniki anoshanda akazvimirira kwavanobhadhariswa mari shomanana. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba dzeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi munyika, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, senzira yekupedza kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.